Muri Zimbabwe ndinokuchingamidza kuchirongwa chemadzimai chesvondo rega rega chatinotarisa madzimai zvizvarwa zveZimbabwe. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka nhasi ndasangana navanzvadzi vedu amai Beauty Mashaure Oats vanoita zvemafirimu.
Makadii zvenyuko?
Tiri kunzwa vanotaura vachiti munobika mafirimu, munozvifambisa sei? Chii chamunoita chaizvozvo?
Ndane nguva refu ndiri muindustry. Ndakatanga neYellow Card, which was in 1999, I think. And then from there, ndanga ndichingoshanda mumadifferent departments mufilm industry until I started directing.
Kana muchiti directing, muri kuti kudii? Muzvii zvine zvichiitika ipapa?
Padirecting tenchiro kuti handisi pane munyori wemafilm, and then from kana scripts ranyorwa pane munhu anoita sei, munhu anodirecta ndiye anotora scripts racho rakanyorwa oona kuti rinobikwa sei.
Saka director akashayikwa filimu haribudika?
Rinoda mukuru. Film rinoda munhu ano, it needs a head, it needs somebody to, kune vanoita zveart department, kuita vanoita zvewardrobe zvehembe, handisi dzinopfekwa nemaactor acho, kuita vanoita zvemakeup, kuita vanoita camera, kuita veart department, kuita veediting.
Saka imimi ndimi mukuru apa kapa, ndo zvatiri kutaura handisi.
Hungu.
Ndimi chimakuru wani. Mataura kuti Yellow Card. Pane Yellow Card filmu rataiona tiri vana vadiki kuZimbabwe uko rakanetsa rikaita mbiri chaizvo chaizvo. Ndo ramuri kutaura here?
Ndiwo.
Saka pari zvino muri kushanda pafirimu ripi? Ndeapi amuri kubika mazuva ano?
Ndakapedza rinonzi Shina. Shina, it did very well in the world. And Shina takari filma ku South Africa, but story yacho ndiye it's a Zimbabwean story.
Okay.
But Shina did very well. Ikawina ma award akawanda kuma film festival iwawo. Rakawina best international feature film kunonzi ku Portland, Oregon. And then rika nominatwa ku Pan African Film Festival, and then rika nominatwa ku AMA, which is a Nigerian film festival. Erika wina, my main actress aka wina the award ku AMA ikoko. Saka it did very very well.
Ndoda kujamba ipapo ndimhanye kumberi. Tiri kunzwawo zvakare kuti kunana BET kuAmerica uku muri kubudikira budikira uko zvii zviri kuitika pabatei ipapo zvishoma shoma ipapo?
kuBET pane munhu akaudzawo maproducer efilm randakaita rinonzi A Royal Surprise. Vaka recommendwawo nevamwe vanhu vakaona Shina. Saka vakaona movie Shina, and then vava vati kana muri kutsvaga director, a female director, pane munhu aka director a movie inonzi Shina, so maybe you could try her. And then vavandipawo mukana weku director movie inonzi A Royal Surprise.
Semudzimai wechitema anozvarirwa kuAfrica, kuZimbabwe pamusoro pazvo,
kwamutare
kwamutare kumakomoyo, munotambirwa sei muindastri yenyu iyi yakazara varume vakawanda nevazhinji vechichena mairi?
Zvakaoma izvozvozvo. Because it's very difficult. Yeah, it's very difficult. And I think vanhu vakawanda vanongoti because ndiri mukadzi saka it's okay.
Aiwa, ndinoda kuti ndikutendei nenguva yamatipawo yekutaura nemhuri yeZimbabwe.
Shakanaka, eh?
muri yeZimbabwe ndokutendai kunge manga munesu muchirongwa chedu chanhasi chinotarisa upenyu hwemadzimai nezvavanosangana nazvo. Nhasi tanga tichikurukura naAmai Beauty Mashaure ndaseka because ndambotadza kutaura zita ravo Alts nechirungu chakanaka. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndoti murare zvakanaka vateereri.